Munguru yataita zvinhu zvinenge zvadzokera pane zvazvazviri. Tiri kuona even mafuta chaiwo fuel yakuwanikwa muservice station. Vanhu havachatengi zvinhu muwandu kubva kubhai nyambenge ichiitika. Saka zvinhu zvinenge zvadzokera pazvazviri, although mitengo kune mamwe mabusiness people vanenge vasati vadzikisa pamaprice aangari, but in terms of availability yezvinhu zvaanoma.
Asi mungaona here vezvitoro ivava vachizodzikisa mitengo?
I think zvinogona kuti netse kuti vazodzikise vamwe vacho, especially atingati masmall businesses. I think mabhizinesi mahombe zviri nyore, nekuti hurumende inogona kungovamakirira wavamarikidza kuti vadzikise, but kune mainformal small business I think zvinogona kuti netse kuti vazenge vachidzikisa pamaprice anga aripo, zvinhu zvisati zvaita zvazvambenge zvaita.
Ndezvipi zvamungataura zvakwidzwa mitengo?
I think tingangoti mabasic commodities anoshandiswa nevanhu zvekudya ndo zvimwe zvataa tichiona zvazvakwira mitengo. Zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa ndo zvimwe zvazvakwira mitengo. Saka masupamaketi mahombe I think mitengo yangodzoka paya yanga iri.
Hurumende iri kuti ichatorawo matanho kune vanenge vachiramba vachikwidza mitengo nekutengesa zviro nenzira dzisina kutwasuka. Munoona zvichibudirira here izvo?
Normally matanho akaita semacontrols normally haabudiriri, anotozogona kuita kuti zvinhu zvitange kushayikwa. Saka isu tichikurudzira kuti pave nedialogue, uye zvakare pave neurongwa hunoita kuti muekonomi muve neconfidence, hunoita kuti vemabhizimusi vave neconfidence, hunoita kuti even mahouseholds ave neconfidence in terms of mapolicy egovernment.